Izvi zvakabuda pamusangano weAdolescent Sexual and Reproductive Health Dialogue wakaitwa muBulawayo nguva pfupi yapfuura nesangano reCommunity Working Group on Health nevamwe vechidiki wekuzeya kuongororwa ropa, kutsvaga ruzivo rwekuronga mhuri pamwe nerwekuzvidzivirira kwevechidiki kubva kuzvirwere zvepabonde. Mumwe mukomana anodangozikanwa nezita rekuti Everson nemumwe wevechidiki vari muBulawayo vanodzidzisa vamwe nezveHIV AIDS kuronga mhuri pamwe nekudzivirira zvirwere zvepabonde. Everson anoti nyaya yekuti muzvipatara nemumakirinika muna ana mukoti vakakwana ndeimwe inoita kuti vechidiki vakawanda vatadze kuongororwa ropa ravo, kutsvaga ruzivo rwekuronga mhuri pamwe nerwekuzvidzivirira kubva kuzvirwere zvepabonde.
My clinics are understaffed. And then my nurses have to cover much. It is akawanda wanda ari one. Anofanira kuattenda munhu we TB or attenda munhu we malaria. Panozosvika kwandiri inini muyouth ane are frustrated kuti azoteerera nyazoteerera zvandoda kuexpressa cause ndarumwa apa ne STI. Kuti ndizvo nyazosvika pa kuti ndarumwa ne STI and then ndapota neuko. So that contributes to nurses not being friendly to young people. So zvandofunga kuti if it's possible as my PhD caters akatrainwa kuti tobetserawo panyaya dze adolescent sexual reproductive health, toendawo kuma clinics ikoko tono volunteer kubetsera kuti hai zvitotaura nema youth.
Everson anotiwo vechidiki vanotya kubuda pachena panyaya dzine chekuita nezvepabonde nekuda kwekuti vanonyara kutaura nevanhu vanenge vari kumakiriniki kana dzimwe nzvimbo dzavanogona kuongororwa ropa ravo kana kuwana ruzivo rwekuronga mhuri pamwe nerwekuzvidzivirira kubva kuzvirwere zvepabonde.
The nurses are old and so vane that motherly love. Kuti wazokuona warumwa neSTI anorwadziwa kuti komwana wangu wazviitirei. Pachezvavo vanenge vachiedza kutibatsira vachitida sevana vavo, asi isusu techizviona nemwewo nzira kuti hai vari kutivenga.
Mumwe musikana wechidiki muzvare Natasha Shoko vanobvumirana nemaonero aya vachiti vechidiki vanoona ana mukoti vakawanda sevanhu vanovasarura vasingakwanise kuvanzwisisa kunyanya panyaya dzine chekuita nezvedzidziso yekuzvidzivirira zvirwere zvepabonde kana kuronga mhuri.
Hongu mayouth friendly corners ariko but haaratidzi youth friendly wachona. Unokwanisa kuti ukaenda uchida dzongo nengo batwa nezvirwere zvepabonde zviri kumazivano, asi ukaenda unokwanisa kunoona pane manesi echikuru but haasi youth friendly. Vanotanga kutokuvhundutsira chero kuti uve open unyatsotaurawo zvaunenge zvichikunetsa nyaya HIV iyo ine AIDS ukwanise kutaura because vanhu vachona vanenge vaka rova maserious zvekuti dzimwe nguva ka vanogona kushedzera zvekuti vanhu vanenge vari around vanogona kukonzwa. Saka zvinobva zvatityisa kuti tiende ikoko. Saka tinenge tichida kuti izvoni vanenge varipo manesi ayo echikuru adzidziswe kuvawo friendly kutiwo munhu kana ukaenda une dambudziko rako unonyatsotaura uri free usingatyi kujajiwa kana kudii.
Bawatson Chiwambo ndemumwe zvemukomana wechidiki anoitawo zvekudzidzisa vamwe vezera rake nezveHIV AIDS. Vachiwambo vanoti mutemo wekuti vechidiki vari pasi pemakore 16 havakwanise kuenda kuzvipatara kana makiriniki vari vega unokanganisa vechidiki munyaya dzekurwisa HIV AIDS nezvimwe zvirwere zvepabonde uye kusimudzira ruzivo rwekuronga mhuri. Mumwe wechidiki anoita zvekurwira kodzero dzevechidiki muzvare Betha Nyoni vanobvumawo kuti mutemo uyu unokanganisa vechidiki.
Mutemo uripo uri kuti 16 years ndiyo age of consent kuti munhu akwanisa kubvuma ega kuti ndirikuda kuenda pabonde. Saka mutemo uyu hausi kuseva zvakanaka pama youth vanhu vane makore 16 and below. Nekuti toziva kuti vana vari kuma 14 years 15 years vari kurara nevarume kana kuti vakurara nevakadzi. Hazvisiri secret kana kuti asi hazvisina kunaka manje because mutemo wacho nawo uri kutoita sekuti uri kuvadzvanyirira pakuenda kunorapiwa apa. Vasikwanisa kuwana macontraceptives kumaclinic because kunonzi zvini makore enyu haange haitenderwi kunge yakurara nemunhu.
Vanhlanhla Moyo vanoshanda nesangano reYoung People's Network muchikamu chesexual and reproductive health. Vamoyo vanoti kunyange hazvo chingave chokwadi kuti vechidiki vanosangana nematambudziko akawanda mukuedza kuwana ruzivo pamwe nekurapwa HIV AIDS nezvimwe zvirwere zvepabonde uye kuronga mhuri. Vanoti vechidiki vanofanirwa kuzvipira kuenda kunzvimbo dzinoita izvi.
Vanhu vakawanda vari kutaura kuti maservices asi Frank vanhu vasingaende kuno accessa maservices. Vanhu vaya vanongonzwa kuti ndakaenda maybe kune workshop yakati ndikanzwa ma youth achiti there are no youth friendly services there asi handina kuzoenda hangu kuti ndigonoona kuti maservices asi Frank. Saka zvangova zvinhu zvongotaura ngano asi vanhu havana first hand evidence kuti vagone kuinforma advocacy vari kuita. Chandinokurudzira ndechekuti sema youth ngatiendei tinoona kuti zvii zviri kuitika, maservices ari kudeliverwa sei. Kana asiri friendly then tosimuka tese ne one voice, munhu wese achitaura maexperiences ake kwete kuzoita hearsay.
Murongi wemabasa nesangano recommunity working group on health Vamongi Kumalo vanoti zvakakosha kuti veruzhinji kunyanya vechidiki pachavo vazive nezvenyaya iyi senzira yekupedza matambudziko avanosangana nawo panyaya dzine chekuita nezvedzidziso yekudzivirira zvirwere zvepabonde kana kuronga mhuri. Munguva pfupi yapfuura sangano reUNAIDS rakaburitsa gwaro rinoratidza kuti vechidiki vemuZimbabwe kunyanya vari pakati pemakore 15 na 25 havanyanyofarira kuongororwa ropa ravo. Nyanzvi munyaya dzeHIV AIDS dzinoti kurwisa denda iri kungabudirira chete kana veruzhinji vakaziva mamiriro eutano hwavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shala.